tisi vashani tiri kunyika zvisingaiti. Chisiri chinyuto chokuti hatisi kuwirirana nemutemo weindigenization. Asi tiri kunyuta nekupereterwa kwakuitwa mutemo nemamembers egrand miller association of Zimbabwe. Vaakuperetera nenzira yemakaro vachihwanda kuti tikuda kusapota indigenization. Yeti zvinozikanwa pasi pano pese kana imo muno munyika medu meZimbabwe kuti hapuna muzvina kambani anofarira mutemo weindigenization. Asi iye tikuona grand millers achipepota kuti iwo ndire bruri bonei bakresa rinotyora mutemo. Iwo mamembers acho pachi zvavaripewa kuti vane zvazvo asina kutombokomplya nemutemo wachiwana. Makaro nokutya kuroroke zvinogona kuiswa nebakresa deal havatanga kuita competition. Kuparira kwebruri bone iyo yaigadzira mabrands anozikanwa munyika munomese hapana imba yanga ichishayikwa brand rebruri bone. Saka vanotyira kuti bruri bone kumuka kwayo kunopa competition inobatsira maconsumers wokuti kana pava necompetition yakadaro pachaita price yezvinhu adzike pasi. But iwo vari kutaudza hanzi bagresa akauya zvinhu zvinodzika pasi tobva tabudiswa mubusiness. Kureva kuti haisi nyaya yeindigenization, inyaya yemakaro yokuda kuprotecta territory nehomwe dzavo. Izvo ndizvo zviri kuramba izvozvo.
Tinonzwa kuti manga muchitarisirwa kunoratidzira nhasi kumahofisi eGrain Millers Association of Zimbabwe. Chii chakumisai?
Hatina kuzobudirira. Munoziva tinenge tichizama chaizvo kuti titeedzere mitemo yemunyika muno sezvizvarwa zvinoteedzera mitemo yemuno. But tinozoona kuti avo vatinenge tichizama kuudza chete kwete kuti kutsvaga authority. But kuvaudza kuti tichada kuitawo zvakati musi wakati muuye muzotipa security just in case vanogona kuita vamwe vanenge vane dzimwe pfungwa dzisiri idzo dzatafanira isusu mozotibatira kupa protection iyoyo. Vanhu ivavo vakutotora kutoti kutiudza ikoko hakusi kuudza chete asi tinofanira kupai mvumo yekuti moenderera mberi here. Saka nezuro taingonzi hatisati tapedza nhasi tozoudzwa kunzi hamukwanisi kuenda mberi nenyaya iyoyo nokuti hamuna kupedza zviri pamutemo kuenda kumatare. Chotishamisa ndechekuti mapurisa vaakutonga nyaya here? Hatina nyaya iri kumatare nejimasi asi vanhu hamusati mapedza nyaya dziri kumatare.
Pane vamwe vari kuti mari iri kuda kutengeswa nayo kambani kana kuti iri kuda kubhadharwa nebakresa mukutenga kwairi kuda kambani imari shoma shoma isingaenderane nekukosha kweblue ribbon.
Komuredhi, kunyepa kuvanhu vejimasi. Minista kana kuti ivo vari kunyorerwa matsamba kabineti ngaiasese kuona kuti mamembers ejimasi vacho iwayo pane here akakomplya nemutemo weindigenization. Zvavanochema kuti tikauyisa bagresa takanganisa mutemo.